my way, Carrie.
Uncle Jeezy, you need to tell the whole world about a story.
Aimbo vamo Samaria, hakanaka, kuita Samaria, hariwa gospapa, giros ia, yamera nyanga, akushetuka maspika, chitendero ibawa, fana wangu akupera appetite yesadza, njere dzave kubvaruka nekugaya, ma blue ticks ari online, what the fuck bro, obo mazimis nare sendi kutsoma chipande, zvirije moyo, terera takura, chitori chimoyo, giros yapanduka, the more you hold on, anowedzera chirukas, kubidano siwari chituna muhuruva, kwa uri imbavu. Asi kune rimwe G, masports shit, ingori nafu Azvipere mushe, king, munopera ushe Rudo mashanana, mupe shangu, aimbospakwa nemaruva Netembo chinyandura, zvamanje manje anokara mutucha Handisi kutaura highest, handisi kureva pasu Achapinda muranex V6 chete tsano Usaite nharo, chimbounganidza tsapo Uyu ave paivepo, yave ngano Majiz anokara kutitsa nzungu Ande chiround, gatipinde denderedzwa Team racharizo putira chin Kavarairo, unoitwa muzorewa, yeah. Anga sina chipomerwa, akazoitwa muzorewa. Adambura mbereko, achakwata shamu, ari kujamba babu waya nechishamu. Kabati rider, kadati whiner, morning after, ari kutsvaga morning after. Tsaga wakabuka ripa guyo nemagwaro, ari kuseva mabhuku sechikafu. Arku seta pace, arku kanda nano Iye arku pera grace, arku parara runako Fast forward, dingaramu vira vira Wanaskana arku vira, awira muriva Funke chamba atungizwa, akatenderezwa Aitawa zika wanda unochekerezwa Majiza nukara kutitsa nzungu Ande chiraun gati pinde denderezwa Team racharizo putira chinu Kavara iru, unetuwa muzorewa, yeah Anga sina chipomerwa, akazoitwa muzorewa.
I going out like that.